This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo ndira 31 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara bonus kuvarayiridzi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa. Hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo.
Tsvagurudzo dzatakaitawo tichibvunzurudzawo vakambohwiwa nedambudziko iri vari kutaura ivo kuti hurumende dziyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabonus kuvarayiridzi. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kana hurumende yakatadza kuvapa mari dzavo dzavakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nengo dzavo dzinenge dzoramwa mabasa kubva musi wa 26 kukadzi. Nekuda kwekushayikwa kwemari, hurumende haisati yazivisa kuti ichapa riini vashande vayo mari dzemabhonasi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kana vachinge vakundikana kutipa mabhonasi musi wa 15 February, vadzidzisi vari mumaruwa emuZimbabwe vakatiuma kutitironga kuti musi wa 26 February tinoita yatiri kuti bhonasi shutdown pachirungu, kuti zvikoro zvose zvichavhara ese kune macritical services anodiwa nenyika ino anopiwa nevanhu vanoshandira hurumende. Tichange kutsvina kusvika hurumende yakwanisa kuzadzikisa zvayakamisa vashandi vayo kuti ichange ichivapa bhonasi. Saka ndiwo mamiriro azvo zvakaita izvo tiri mumisi rekutenderera nyika yese tirikusangana nevanhu tovaziisa kuti ndogwara ratakutora kune vamwe vatatisati taona. Asi tirikufara nekuzivo rwekuitwa nyaya iyi nevazhinji vatinoshanda navo muhurumende.
Saka danho iri muri kuritora muri sesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe moga here kana kuti muri kushanda nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Danho iri takaritanga iriRural Teachers Union of Zimbabwe, asi takakoka vamwe vose vanomiririra vashandi vanoshandira muhurumende. Takanyora magwaro nevakasiyana-siyana nekumadhoktas nekumanesis. Takanyora zvakare kune vamwe vari kuvadzidzisi vanosanganisira vefidhizeti vezimsa nevamwe vetuzet. Iko zvino kutaura kwatikuita tikuwanawo rutsigiro kune vamwe vabvuma kunyanya vanoshandira vari kuagrikaucha. Vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu, vari kuheuti vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu. Asi tiri nedambudziko nevamwe vakuratidza kuti vakuda kuisa simba ravo rakanyanya pakurwisira kuti dai taramba tiri isitoga tinonzi takamiririra vashandi pane kuti vamiririre vashandi vacho. Saka ndo patinongoita dambudziko, asi tikuramba tichingoedza kukoka vakawanda kuti tinge tibata pamwe chete kuti zuva iri riwanigere rizobudirira.
Asi ka hurumende yakatozivisa kare kuti inogona kukundikana kukupai mari?
Hurumende haigoni kuti ikundikane kutipa mari nenyaya yekuti hurumende inoratidza kuti mari inayo. Zvatiri kungokumbira isu kwavari ndizvo kuti wano kuna kungo tikita mbija na muraramiro wawo unoleo mati ya pamsoro soro.
Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaobet Masaraure vari parunare ne Studio 7 vari muHarare. Nengo yesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti hurumende haifanirwe kuzvichenura munyaya yekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira neve makoparative pamwe nevanhuwo zvavo. Vakumalo vanoti hurumende ndiyo muparanzvongo sezvo iriyo yakatanga kubvumidza kuti vanhu ava vatore masimba aya kubva kumakanzuru. Hurumende inonzi yakazivisa svondo rapera kuti yamisa kutengeswa kwemastand nevanhu vasiri makanzuru, ichiti danho rekugadzirwa kwemastand kana kuti kuseviswa rave pasi peboka reUrban Development Corporation. Ngatinzwe hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Chagurudzo dzatakaitawo tichibvunzurudzawo vakambohoiwa nedambudziko iri vari kutaura ivo kuti hurumende ndiyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo, nokuti inzwe first place ndo yaifanirwa kunge ichigadzirisa nyaya dzekupa mastend nepekugara kuvanhu. Asi iyo musore mukuru yazvitadza yakazokwanisawo kuzodhonzawo maland developers nekupawo kumacooperatives, izvo zvakazoita kuti munyika mupedzisire mane maland barons nevamwewo vaiita zvinhu zvisiri pamutemo. Asi dai hurumende inge yaita zvinhu zvayo zvakanaka, taisina kuzosvika pakuhaichekwawo nemaprivate players.
Saka imi kurudziro yenyu iri pakuti chii apa?
Kurudziro yedu isusu tiri kuti dai hurumende yaregera iyo kunongedzera vamwe kuti ndo vane mhosva, yabvumawo iyo kuti iri part of the problem, then yachiita kuti ichigadzirisa dambudziko iroro nekudaidza stakeholders ose ane chekuita nenyaya yehousing delivery. Votigara pasi votibuda neframework iri clear in terms of housing policy muZimbabwe, nekuti zvekungobhana munhu but pasina framework iri clear, even local authorities kana iyo youth copy yacho inogona kungouya ikangozvitadza kana kuti zvikatoita wese, nekuti takaona kusitungisa gore rakapera youth copy yakauya but hapana zvayakakwanisa kutibatsira nazvo.
Tiri kuona nyaya dzekuramba hurumende ichiputsa dzimba dzinenge dziri kutowanda. Imiwo sevagari muri kutambira sei danho iri?
Isu sevagari zviri kutisungurudza zvakanyanya, nekuti zvinoratidza zvikuru kuti hurumende yakundikana panyaya yekupa vanhu pekugara. Tikatarisa senyaya yakaitika kuAirport Road, tinoona kuti vanhu ava vane matsamba, vane mapepa akasainwa neCivil Aviation Authority, akasainwa naPA weHarare Metropolitan Province vaAlfred Tome, nevamwewo vane chekuita nezvekupiwa kwedzimba. Vane mapepa ekanzuru yeCity of Harare, asi vanhu ava izvozvi vari kutonaiwa senyika yevamwe iri kutoora iri panze, vana vasina mhosva yavakapara vasina zvavanoziva, vose vari kusungurudzwa izvozvi. Saka zvinotisungurudza chose sevagari zviri kuitwa izvi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare neStudio 7 vari kuchitungwiza. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti hurumende yakatora danho rakanaka chose rekuwanira nyika mari yekutenga chibage kubva kunze, asi inoti mari zhinji ichaperera mukutakurwa kwechibage ichi kupinzwa munyika. Izvo zvinozosiya vanhu vanofanira kunge vachiwana chikafu vaine mari shoma. Reverend Forbes Matonga vanoti nyika dzaisimbobatsira Zimbabwe nechikafu dziri pedyo dzakaita seZambia neSouth Africa dzakamira kutengesa chibage sezvo dunhu rekuchamhembe kweAfrica ratarisana nenzara inotyisa. Hurumende yakawana mari inoita mazana 200 emamiriyoni emadhora yekuti ikwanise kutenga chibage kunyika dzakaita seBrazil. Ngatinzwei hurukuro yataita naReverend Matonga.
Tinoona kuti netsei ndechekuti tinoona sekunge chibage chacho chichadhura nepamusana piri kuti muregion medu hachimo. Saka kare maiti mukatenda kuZambia, mukatenda kana kuSouth Africa, kuri kuti mutengo unoti derere uchizoisa zvinhu zvakadai netransport. saka tiri kuona sekunge isingazokwani nekuti logistics dzekutsvaga kune chikafu chacho kuti chiuye zvichaita zvichidye mari iyoyo inoperera maybe mukuunza chikafu chacho ndikuchitenga
ndekupi kwatingatarisira chibage chingawanikwa nemutengo uri nani nemari yawanikwa
kwakutenda kune nyika dzakadai sana Brazil because South Africa pachayo yatone inenge yakutiwo yatone deficiency yakutotsvagawo kuti itenge saka ndadaro kuti mari yakawanda inoperera manje nekuchiunza chikafu chacho transportation saka unozoona kuti panzvimbo yekuti munhu ane nzara ndiye benefit makambanies anoimporta chibage chacho neanotransporta ndo anowana the greater share yemari ino saka nekuda kwekushaika kwachakaita muregion imari inoita kunge yakawanda asi munozoona kuti inopera shinji yacho nekungo chibage chacho chaunzwa here chechipiri tiri kutaura nenzara yegore rakapera yesizon ya2014-2015 nekuti chikafu chingada chakagurwa mwaka iwoyo ndosingada changa chiri kudyiwa kusvika muna July chegore rinenge richozotangawo kubva munana June July zvichienda mberi saka zviri kureva kuti tatova munzara nekuda kwechikafu chatisina kuwana mugore rapera nzara yegore rineri haisati yatotangwa
panga paine nguva yekuti Zimbabwe yairamba kupinzwa kwechibage chee chinonzi chiemuwo munyika danho iri richiri kutorwa here nekuti ainzwa vaiti ngaupinde huru hupfu
tinodaira kuti vachiri nepozishen iyoyo nekuti raitarisirwa kunzi rinochengetedza mbeu dzedu vanorima mbeu vakadai sana sitco nekuti isusu tanga taakuzikanwa zvakanyanya nekugadzira mbeu yatinotengeserawo mudunhu redu rinei
vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare nestudio 7 vari kunyadhiri kwamutoko yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano reReal Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 muzvare Savage
Thank you, Blessing.
Pane mutongo wakaturwa nedare repamusorosoro reconstitutional court uyo wekuti vana havafaniri kunge vachiroorwa kana kuroora vasati vasvika makore iwo anoita 18 kana kuti gumi nemasere mungatiudza kuti maa muchishanda sei nevasikana vakaendesa nyaya yekudara
tinotenda isu seorganization yeRoots tiri kushanda muZimbabwe kukurudzira nyaya yekuti vanasikana vasaroodze vasati vasvika pamakore e18 saka tine kampeni yedu yanga tichiita inonzi Not Right for Marriage since 2014 iyo tanga tichishanda nevamwe vakasiyana-siyana mapartners vana Ministry of Women Affairs zvichidaro uyezve tichishanda nevasikana vacho vaivo vanonyanyoapfekwa nedambudziko iri vasikana vaviri ava Rumimbo Topodzi naLoveness Muzuru vasikana vari vatinoti maambasada kumaprograms edu echild marriage tinoenda navo maruwa vachikurukura nevamwe vasikana pamusoro pezvakaitira kuroorwa kana kuroodzwa vachiri vadiki saka macampaign ambassadors atinoshanda navo saka takazoita hose kote neimwe organization inonzi Veritas kuti tichiita this constitutional court case vasikana varivo vanga vachiapplya kuti vachida kuti constitutional court iise order inoti hapana mwana anokwanisa kunge acharoorwa ari pasi pemakore anoita 18 zvaakuda kuti tipira macommunities manje saka urongwa hwedu hwatinawo wegore rino ndewokuti tichienda maruwa tidzidzise vechikuru vechidiki vana sabhuku vana mambo kuti ndo zvavapo because mutemo hausati izvozvo ruling iyoyo haisati yapararira maruwa kuti vanhu vazoti zvinyorevei
tichitarisa kuti muri kuti muri kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana pane dzamuri kunyanyoenda here kana kuti kwatingati ndo kunowanzoroorwa vana vasati vasvika zera tinomboverenga kuti kunana March Central uko kunenge kune nyaya dzakadaro dzakawanda ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyoda kuti munge muchipinda
ndizvozvo chaizvo kutaura kwawaita Blessing kumashonaland central ndiko kune
kurodzwa kwevana haye prevalence yemachild marriage muno muZimbabwe 50% plus kumuno muZimbabwe. Saka imomo tiri mashonale sun so much mune mahomeschools kwazvinonya veitika kwakafanana nekunana Ishamba, Mazoe, kunana Mbire huko uchiona nzvimbo dziri mamining communities nekuya kunewanzoswa zvefarming kurima kune mukurumbira kuyi unoona kunyaya dzechild marriage dzakawanda dzinoitika ikoko nenyaya dzemapoverty levels kune mahigh poverty levels also unoona kuti kunenge kune child marriage dzakanyasa ndo nzvimbo dzatiriva tanyanya targeta izvozvo pahotspots iwavo kuti tisazakurumidze kupinda muvanhu zvigamuchirike nekukurumidza kuti tipedze dambudziko rekurodzwa kwevana kana vachiri vadiki.
Ko ivo vakaendesa nyaya iyi kumatare vasikana vaviri ava vane mamwe matambudziko avari kusanganawo nawo here avari kuda kana kuti zvimwe zvavari kushuvirira kuti vange vachiita muupenyu hwavo zvakamira sei kwavari?
Hongu vanosikana ava vane matambudziko avari kusangana nawo. Tikatarisa saLoveness mwana wekuti atori neo level 7 o levels dzake asi haasina mari yekuti ange achienda kana kutertiary education uye awane cheuviri chekuchengeta mhuri yake zvimwezvo naRuvimbo mwana wekuti haana kuzokwanisa kunyora o level nenyaya iyoyo yekurodzwa kwaakabva azoita saka ane chishuviro chekudzokera kuchikoro uye ane mwana wake owane makore maviri avari kuda kuti ange achiwanikwa achienda kuti kuchikoro preschool asazotambudzikawo mune ramangwana rake saka ndiwo mamwe matambudziko avari kusangana nawo vasikana vekuti iye zvino ehe tese tiri kumhanya tipemberero yaruling asi vaviri ava economic situation yavo isiri isina kuita zvakanaka.
Ko vanenge vachida kuvabatsira vanoita sei?
Vanenge vachida kuvabatsira vakasununguka kutinyorera isu kana kutichaira nhare vanogona kutinyorera paemail address inoti director@youthafrica.net director@youthafrica.net kana kutibata parunhare +263 773 560 811 o vanenge vachikwanisa kutibata even through our Facebook page yakangonzi Roots vanokwanisa kutibata izvozvo. Thank you, blessing to know. Thank you.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reRural Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tokupai nzwisa yekambo ka Toki Vibes.
Toki Vibes, naka usatikanganwe oh mai tupikande kukanganwe mai mina mato yenyu yote musatikanganwe tupi mwanangu tupikande kukanganwe kanganwa mai ndara pa nine manzi vakandisha fa kudumba zvije kutamba nyangwe nikanzinda pa mai vanozvira mba wamwana daro vanondishuvira zvakanaka bai imimi mwari pomborerai bai pasipo ndingadai ndipi toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe bai tupikande kukanganwe bai mina mato yenyu yote musatikanganwe.
Kambo mai kubva kuna Toki Vibes tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabhonasi kuvarairidzi kukundikana kwayo varamwa mabasa. Hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nevemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina maflasi muhlanganya uye.